nakarema nakaremera mahindi ndimumwa machivi eve navahevera mimbokane ndimumwa machivya vanyarari vambi nevatogo vane vaputora nomumashaka ye urojire ona tahemeraga tatepe kungongo angu
sawasawa
yaniyo gereezi chinikunanga munhu
sawasawa.